Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 20/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare rauna kuti hana kukodzera kuti agugwe musoro asi razongomba makore iwayo 30. Ndanga ndichitotyirawo kuti dare rinogona kumuti agugwe musoro.
Pius Jamba wekubatwa nemhosva yekuponda muzvare Mo Blessing Ali vaive nhengo yeTriple C opiwa chirango chake nhasi.
Uno wemapurisa emuZimbabwe unosemesa chaizvo. Vari vanhu vanotarisirwa kunzi vanenge vachienforce mutemo, vari kuenderera mberi variyo vari kutanga kuvhuna.
Mapurisa orambidza vatsigiri venhengo yeCitizens Coalition for Change iri mujeri vaJob Scala kuungana nemusi wemugovera. Muimbi wenziyo dzechitendero Eric Moyo ashaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pius Jamba Mukandi uyo ane makore makumi matatu nematatu ekuberekwa nhasi atongerwa kugara mujeri kwemakore makumi matatu nedare repamusoro reHigh Court mushure mekubatwa nemhosva yekuponda nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti Triple C muzvare Mo Blessing Ali muna Chivabvu kuchitungwiza gore rapera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi Justice Esther Muremba vati Jamba, uyo akaratidza utsinye paakauraya muzvare Ali, apunyuka mutongo werufu kana kugara mujeri kweupenyu hwake hwese, nekuti dare ratambira chichemo chake chekuti ainge akadhakwa nedoro nemutoriro, apo akapara mhosva iyi. Gweta rake vagarika imishi, vatiwo vange vachityira kuti anogona kupiwa mutongo werufu.
Dare rauna kuti hana kukodzera kuti agugwe musoro asi razongomba makore iwayo 30. Ndanga ndichitotyirawo kuti dare rinogona kumuti nemhosva yakadaro inotyisa zvakadaro anogona kunzi agugwe musoro.
Vatiwo kunyange abatwa nemhosva, vachapikisa kubatwa kwakwe nemhosva nemutongo wapiwa kudare reSupreme Court nekuti ari kuti iye haana mhosva yaakapara.
Pamwe kudo rimwewo dare rinogona kuita maonero akasiyana naitwa nedare.
Mutongi vatumbo wakapiwa kudare wakaratidza pachena kuti Jamba ndiye ainge auraya muzvare Ali, uye iye pachake akabvuma kumapurisa akavaratidza zvimwe zvinhu zvaakashandisa pakuponda nekucheka-cheka mutumbi wemufi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumhuri yemushakabvu, uyewo vange vasiri kudare nhasi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaFred Masarirevhu vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chimwe chazvikonzero zvaita kuti Jamba apiwe mutongo wakareruka chiri chekuti ainge akadhakwa nedoro nemutoriro, vanoona sekuti aifanira kupiwa mutongo wakaomarara nekuti akaratidza utsinye uye akarwadzisa mufi zvakanyanya.
Even munhu akadhakwa pane pamwe pekuti hatikwanise kuti tinyedere doro, mhosva yakaparwa inotyisa zvekuti kana munhu akadhakwa anokwanisa kunge achikontrola pfungwa dzake kuti aone kuti zvaakuitika apa hazvisirizvo. Saka hangu ini ndinoona seunge mutongo uyu usingaenderani nemhosva yakaparwa.
Justice Muremba vatiwo dare rakaita rombo rakashata kuti harina kukwanisa kunzwa kubva kumhuri yaAli kuti kupondwa kwake kwakavhiringa mhuri iyi sei, sezvo vana vake vasina kubatika kubvira pakapondwa amai vavo, vachiti kunyange nhasi chaiko mutumbi wemufi hausati wavigwa. Muzvare Ali akashayikwa musi wa 24 Chivabvu, mutumbi wake ukazowanikwa musi wa 11 Chikumi, wakachekwa-chekwa uri mutsime pedyo nepamba pamai vaJamba. Iye Jamba akazozvipira kumapurisa kuHurungwe musi wa 16 Chikumi, mushure mekunzwa kuti ainge ari kutsvagwa nenyaya yekushayikwa nekupondwa kwaMuzvare Ali. Kupondwa kwaMuzvare Ali kwakakonzera kuratidzira kuchitungwiza, izvo zvakazokonzera kusungwa kwegweta remhuri yavo vaJob Scala, avo vachiri mujeri nanhasi nekuda kwenyaya iyi nedzimwe. Mutevedzeri wemutauri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vaScala vanoramba vari mujere asi vaibatsira mhuri yekwaAli kuti iwane chokwadi pakupondwa kwehama yavo. Vatiwo zvaitika nhasi zvinoratidza zvavagara vachitaura kuti vanhu vari kupambwa vachishungurudzwa nenhengo dzeZANU-PF.
Patakatanga kutsvaka Mobblessing Ali, chinhu chekutanga vatinopokana navo nevatinopikisana navo vaitaura kuti aiwa is a fake abduction. Padzvaratidza nhasi kuti there was murder and court yaita establish kuti munhu akauraya Mobblessing Ali ndiPius Jamba.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kumashoko muZANU-PF Afarai Marapira, sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi imwe nhengo muchikamu chevechidiki chebato iri vataura ikandishaya, vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neHigh Court zvinoratidza kuti vanopara mhosva vanorangwa zvisinei nekuti uri webato ripi.
Izvi zvinongoreva kuti bandiko redu rezvekutongwa nenyaya nematare edzimhosva rakazvimiriri harinei kuti musangano weZANU-PF. Kana munhu aine mhosva yaapara paine humbo, unopupurira kuti akapara mhosva, aiwo munhu anotongwa zviri pamutemo zvinoenderana sezvamaona.
Triple C iri kushushikana kuti nhengo dzayo dziri kupambwa nekupondwa nekushungurudzwa, asi vanoita izvi vasingasungwe. Asi mapurisa anoti dzimwe nyaya idzi dzichiri kuferefetwa. Mwedzi wapera, imwe nhengo yeTriple C vatafumanei masaya vakapambwa kumabvuku vakawanikwa vakapondwa, uye mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mapurisa ekuchitungwiza arambidza gungano ranga rakarongwa kuitwa neshamwari dzenhengo yeCitizens Coalition for Change iri muHusungwa vaJob Scala nemusi wemugovera paHuriyadzo Community Center. Tsamba yabva kumapurisa iyo iri mumaoko eStudio 7 yanyorwa nemukuru wemapurisa mudunhu rechitungwiza Chief Superintendent S. Muguti ichienda kuvarongi vemusangano uyu veThe Job Scala Solidarity Trust, yapa chikonzero chekuti gungano iri rarambidzwa sezvo risingazadzise chikamu 7 chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA. VaScala vave negore nemwedzi mitanhatu vari muHusungwa, asi havana mhosva yavati vabatwa nayo. Kuti tinzwe zvizhinji, jonga kandemiri weStudio 7 abata vaObert Masaraure, mutauriri weFree Job Scala Campaign.
Unhu hwemapurisa emuZimbabwe hunosemesa chaizvo. Vari vanhu vanotarisirwa kunzi vanenge vachienforsa mutemo, vari kuenderera mberi variwo vari kutanga kuuvhuna. Basa remopa haina kugadzirirwa kuti ishandiswe iyo kudzivirira magungano. Yakagadzirirwa kuti kana magungano achiita, vemutemo vange varipo vachikwanisa kunge vazivawo paine nguva vaite gadziriro dzakakwana. Asi tiri kutaura kuti manotifications aakutoshandiswa kuti mapurisa azive kuti vanhu vari kuda kuungana ndivapi tivakwanise kuvadzivisa nekunovakrasha kana vakaenderera mberi nekunoungana. So zvinhu zvinosuwisa.
Saka matambira sei kurambidzwa kwemusangano wenyu?
Tatine mathousands evanhu anga aregister kuya. Tatine maorganizations 37 anga adziregister kuti anoda kuparticipata. Vese ava patavaudza nenyaya yekumiswa uku varatidza kutsutsumwa kwazvo nekushora danho ratorwa nemapurisa iri, rinove danho rinotyora constitution yedu.
Chii chikuru chamaa muchitarisira kuita nekuungana ikoko kwamaa muchironga?
Anga tine zvinangwa zvitatu zvekunge tichiungana. Chekutanga chiri chekuraise awareness kuti vanhu vazive nyaya yekuti vaJob Scala kusungwa kwavakaita hakusi pamutemo, vari mujeri zviri pamutemo, ipolitical prisoner. Vari muno nevari nyika dziri kunze vese vazive kuti ndozviri muZimbabwe. Chepiri kwakuri kuedza kubatanidza vese vatsigiri vaScala. Tavabatanidza tovapa gwara rekwati kufamba tichienda kuti tichaita sei, basa ratiri kuda kuita nderipi, kuti tipushe hurumende yemuHarare kuti ikwanise kuburitsa vasikala. Chechitatu tatichitarisira kuti kukungana uku kwevana vazhinji veZimbabwe vachitaura nezwi rimwe chete kunogona kuisa pressure pane avo vari kuita udzvanyiriri rekuseketa vasikala musungwa.
Matanho apa amava kutora kuenda mberi.
Tiri kutoita musangano wechimbi chimbi nemakurukota ose ari muSolidarity Council kuti tivhiye nyaya iyi tione kuti ndezvipi zvatingaite. Asi chandagara ndanzwa nevazhinji vandataura navo izvezvi ndechekuti isu hatisi mapenzi, kana ukakumbira ukanyimwa ramangwana haukumbiri unongotora. Nyaya yekusangana kwedu haidi mvumo kubva kuna angana kana ngana zvake. Iyi nyaya yatakapuwa kodzero dzayo nebumbiro remutemo. Saka tichadzimara taona takungomita tisina kumbobvira tazivisa chero ani nani zvake, nekuti kodzero iyoyo yekusangana tinayo.
Mutauriri wesangano reshamwari dzavajobscaler refree jobscaler campaign vaobet Masaraure vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Zvichakadaro, mapurisa kuBulawayo anonzi akanzurawo mvumo yaakambenga apa kubato rinopikisa remutwakazi Republic Party yekuti riitewo musangano waro nemugovera, achiti ari kutyira kuti muguta iri munenge musina kugadzikana kubva musi wechishanu kusvika nemuvhuro, achiti bato rinopikisa Resistance Coalition for Change rine urongwa hwekuratidzira nyika yose. Bato reCCC riri kuramba kuti riri kuronga kuratidzira mazuva aya. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havasati vasumwa nezvekurambidzwa kwemagungano maviri aya kuBulawayo nechitungwiza nemapurisa emunzvimbo idzi. Mutungamiri werimwe sangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu varikumbisa veruzhinji kuti zvinhu zvekudya hazvisi kuzoshayikwa munguva yezororo rekrisimusi negoredzva. Izvi zvinotevera mashoko ekuti zvimwe zvinhu zvave kushayikwa muzvitoro zvopawo kuti mitengo yazvo iwedzerwe zvakanyanya pazvinenge zvawanikwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMutashu.
Panguva ino zvedu hatina kushomeka kwema basic commodities. Chatinovimbisa vatengi ndechekuti zvidyiwa zvese zvavangade kubva kuchokera mafuta ekubikisa, upfu, mupunga nezvimwe zvakadaro zviripo. Vanogadzira zvinhu takasangana navo svondo rapfuura patakaita musangano nemutungamiriri weIndustry and Commerce Honorable Stembiso GG Nyoni. Vakakokera musangano iwoyo vakavimbisa vose kuti zvinhu vanazvo zvingadiwa nemhuri yeZimbabwe. Takatarisana nezororo rekisimusi nenyuere.
Asi chii chiri kukonzera kusanyatsogadzikana kwezvinhu takatarisa nyaya dzemabhizimisi?
Chandingangoona ndechekuti kuparurwa kwakaitwa zveupfumi hwenyika kubudikidza nenational budget, pane zvichemo zviripo kubva kune vamabhizimusi kuti dai waro minista vefinance vamutulinciwe vaheshura kuurongwa huri kutarisirwa hwokuti mabasic commodities anga achiripirwa mutero weVAT kubva muna January zvichienda mberi, sekuti zviri kuonekwa sekuti zvinogona kutsimbirira vakawanda zvichiomesera vagari vemunyika avo vagara vaine matambudziko akasiyana siyana uye mari dzavo dzisiri kukwana maringe takatarisana nezvingadiwe kunge zvichishandiswa pamari dzavo kunyanya dzavanohora. Chimwe chikumbiro ndechekuti vanokumbira kuti dai waro vaheshura nhau yekuti maschool fees anga achibhadhara mutero.
Nechikonzero chei?
Nekuti zvinoita kuti zvikoro zvinge zvichikwidza mitengo yemibhadharo yemaschool fees munguva inoyi. Tikutoona kutoti zvikoro zvimwe zvakati wandei zvinogona kunge zvatotanga kukwidza mitengo yemaschool fees zvichienderana nekuti vaakugadzirira kuti pangangouya mutero weVAT ungange uchibhadhariswa pamaschool fees. Saka chikumbiro chedu sebazi reConfederation of Zimbabwe Retailers kuti dai waro hurumende sekuti yakavimbisa kuti inenge ichiteerera zvinyunyutwa zvevanhu nevagari yaheshura kana kubvisa mutero uri kutarisirwa kunge uchiiswa pama basic commodities uyo unonzi VAT.
Mutungamiri we Confederation of Zimbabwe Retailers Association va Denford Mutashu vachitaura vari parunare muHarare. Hondo irikuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica chinopfurukidza mwero ingango miswa zvakare kana nhaurirano dzirikuitwa pari zvino dzikabudirira. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo kanzuru yeUnited Nations Security Council iri kutarisirwa kuvhota nhasi kuti ikurudzire kumbomiswa kwehondo kuti vanhu vakwanise kuwana zvekudya nemishonga muGaza. Hamas inoti mukuru wayo vaIsmail Haniyeh vari kuCairo, Egypt, uko kwavari kuzeya nezvenyaya yehondo iyi pamwe nemutungamiri wenyika yeEgypt. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe.
Tikatarisa isusu bumbiro guru reUnited Nations rinonzi Charter of the United Nations. United Nations Security Council zvedi inopuwa simba rokupindira kumisa hondo inenge yaitika pakati pedzinyika kana kuti pedzindudzi pasi rose. Hondo iyoyo inenge yaunza kusagadzikana kwapasi rose. Saka United Nations Security Council inopuwa simba rokupindira. Chapter 7, toenda kuzvitsauko 41 ne42, zvinopa simba rakazara kuUnited Nations Security Council kunopindira kumisa hondo. Asi simba irori rinoshandisiwa hunge nyika shanu pasina yapikisa. Nyika idzo dzinopuwa simba rokupikisa: America, Britain, China, France ne Russia.
Ndingadawo kuti titarise iko kupindira kwedzimwewo nyika kunosiya nyaya yehondo iimire papi.
Tinobatanidza nemhinduro yaendapa pamusoro kuti kupindira kwedzimwe nyika kunogona kuunza kumira kwehondo chimbi chimbi tikashandisa United Nations Security Council namasimba kana pashaya nyika ine vito yapikisa. Asi pakawana inopikisa zvinotaura kuti hondo inoendirira mberi nokuti Security Council inenge isina mvumo yokunopinda ichishandisa masimba iwayo.
Muchitarira nyaya dzematongerwo enyika yepasi rese, zvamungakurudzirawo imi ndezvipi pahondo iyi?
Kurudziro ingabva kwendiri ini ndeyekuti nyika dzose dzapasi rino dzinofanirwa kuti dziyeuke kuti panofanira kuva norugare pakati pedzinyika kana kuti pedzindudzi dzinorwisana, zvinoreva Hamas neuto reIsrael kana kuti Palestine neIsrael. Dzinofanira kuchiva norugare nokuti hondo inoparadza upenyu, inoparadza pfuma, inoparadza nharaunda, inoparadza zvivakwa, ichiparadza rudzi rwavanhu panyika. Dai nyika dzose dzamira muzviro kwazvo dzachibatana kumisa hondo iyoyi, nedzimwe hondo dzinorwiwa pasi pedenga pano dzinomira chimbi chimbi kana nyika dziri mu United Nations General Assembly zvikuru idzo dzine vito dziri muSecurity Council idzo dzavanoti mapermanent members dzikava nomuono mumwe wokuti munyika muve norugare kuti mabope agadziriswe nemuchapter 6 yebumbiro iro recharter of the United Nations rinokurudzira kuti kupesana kunofanira kugadziriswa padare pasina zvombo zvehondo pasi rino.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirawo bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uh, mamirioni evanu avota nasi musarudzo dzemutungamiri wenyika kuDRC. Vanhu vanosvika mamirioni makumi mana nemana kana kuti 44 million ndivo vari kutarisirwa kuvhota munyika iyi. Chinova chikamu makumi mashanu kubva muzana chevanhu vari munyika iyi. Asi kune dzimwe nzvimbo zvikuru kumabuda zuva kwenyika nemuguta guru renyika iri Kinshasa, zvinonzi nzvimbo dzekuvhotera dzanonoka kuvhurwa, izvo zviri kushorwa nevanopikisa. Vanhu zana nemakumi matatu nevatatu vawanikwa vakafa mudunhu reGansu muChina. Mudunhu reZhengai vanhu gumi nevasere vanonziwo vakafa. Izvi zvinotevera kudengenyeka kwenyika kwakaitika nemusi wemuvhuro. Muchirongwa chedu chesvondo rino chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Svondo rino tiri kutarisa mabasa ari kubatwa navaPhilip Muyengwa vanobva kwaMutoko uye vari kushanda pane mumwe mugodhi unochera simbi kuYellowknife kuCanada. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Maita basa mukoma Jonga Kandemiri nekundibata. Ndinofara chose. Zvechokwadi ndiri kuno kuCanada. Ndakatanga kushanda kuno mugore ra2020 muna kubvumbi. Ndiri kushanda ndiri kumaini inoita basa rekuchera iron ore. Kumaini uku ndiri kushanda ndiri kubazi kana kuti kubanduko rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda nezviwanikwa uye kudyidzana kwemaini kana kuti kambani iyi nemacommunities akatenderera.
Ii basa ramaiita muri kuZimbabwe here iri mukoma Philip?
Basa iri ndakazoritanga ndauya kuno uye zvizhinji zvebasa izvi ndakazvidzidzira kuno. Asi pane zvimwe zvandinoita pabasa iri zvandakadzidza ndichiri kuZimbabwe uye zvandaiita pananga ndichiri kushandira ndiri kuZimbabwe.
Tinonzwa kuti kunyange muri kushanda muri kuCanada, kuZimbabwe mune sangano rakazvimirira ramuri kutungamira. Mungatikudza kuti zvakamirawo sei?
Chokwadi. Pane sangano reYouth Initiatives for Community Development ratakatanga mugore ra2015 randinobatsidza kutungamira nekuona mafambiro ebasa musangano iri.
Muri kukwanisa sei kubata mabasa maviri aya?
Kunyange ndiri kuno kuCanada, ndiri kukwanisa zvakanyanya kubatsira sangano reYouth Initiatives for Community Development kuZimbabwe nekuti basa nekambani zvandiri kushandira kuno zvinondipa mukana wekushanda pamwe mabasa eYouth Initiatives for Community Development akaita sefundraising kana kuti yavanoti resource mobilization uye kumboenda kunoona mashandiro esangano iyi.
Mungatisanangurira kuti zvii zvinoitwa nairo sangano ramuri kutaura nezvaro ramunotungamira izvi?
Youth Initiatives for Community Development inoshanda nemapazi akasiyana siyana ehurumende newechidiki kumaruwa munyaya dzezvebudiriro uye mukuedza kupa wechidiki dzidziso uye zvikwanisiro zvinoita kuti vange vari vanokwanisawo kupinda muzvirongwa uye mabasa ekupedza kutambura poverty muchirungu. Sangano reYouth Initiatives for Community Development iri rinoshandira mumatunhu ekwaMutoko, Mudzi neUzumba Maramba Pfungwe mumaShonaland East Province.
Munoshanda nevechidiki vane makore api?
Youth Initiatives inonyanya kushanda nevechidiki vane makore anobvira pagumi nesere 18 kusvika pamakore makumi matatu nemashanu pa35 years.
Zvii zvamungati madzidza mukugara kwamaitawo muCanada?
Mukugara kwangu muno muCanada ndadzidza zvinhu zvakawanda chaizvo mukoma Jonga. Zvimwe zvandanyanya kudzidza muno inyaya yekutungamirira vanhu kana kuti yatinotiyo leadership muchirungu. Ndadzidza zvakawanda pakutungamirira uye pakushanda nevanhu vane pfungwa uye muonero yakasiyana siyana uye pakushanda nevanhu vanobva kwatingati kuma different political, religious, social, economic, cultural and sexual backgrounds.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane inonguva.
Shoko ratinoda kusiyira kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika nderekuti ngatiedze nepese patinogona kubatsira mabasa nemaprograms ezvebudiriro ari kuitwa kumatunhu kana kunharaunda kwatinobva nemunyika yedu uye kuti tinge tiinewo chikamu chatingabate mukuedza kubatsira kana kucontributa kuNational Development Strategy NDS1 and Vision 2030 yenyika yedu yeZimbabwe.
Avo vangu varidzvarwa cheZimbabwe vaPhilip Muyengwa vachitaura vari parunare kuYellowknife, Canada naJonga Kandembiri weStudio 7. Dare repamusoro-soro reSupreme Court kuColorado muAmerica nezuro rakapa mutongo wekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump havakwanisi kukwikwidza musarudzo dzemaprimary dzebato ravo remaRepublicans mudunhu iri. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana nekuramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzemuna 2020 apo vakakundwa navaJoe Biden vebato remaDemocrats. Mugozea nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Inyaya yeColorado inyaya irikutonetsa yandikati muAmerica, but inyaya yagara ichingova iri kutaurika like in different states. VaTrump vari kunzi havakodzeri kuva vachimira musarudzo dze maprimary emaelections nokuti vaka konzeresa hatikati kupandukira hurumende muna January pavakadusa maelections. Saka zviri kutaura dare ndezvekuti vaTrump vakatyora yatikati maprovisions ari mubumbiro remutemo romuAmerica.
Asiwo izvi zviri kuitwa nevatongi ava munoona here zvichitambirwa nedare repamusoro-soro kana kuti reSupreme Court?
Izvi zvihandioni senge dare repamusoro ringa varichitambira nyaya iyi yatikati pachirungu on the face of it, nokuti ivo vaTrump havasati vabatwa nemhosva zvavari kupomerwa. Ende tiri kuona kuti idzi nyaya idzi hadzina kungotangira muColorado chete, dzakatangirawo kuna mumastates akadismissawo nyaya dzaida kubvisa vaTrump pamaelections aripo. Ende tichitarisawo zvekare kuti iri dare roColorado razopa mutongo uyu dare roColorado repamusoro razopa mutongo uyu rainga richinzwa nyaya yangabva kudare repazasi ranga rati aiwa vaTrump vanofa kuramba varipo, vanofa kuuyiswa pamaballots nokuti nyaya dzavo hasadza dzapera. Saka inyaya dzatingati pachirungu dziri very contested zvokuti dzakazoenda kudare repamusoro handione senge judgment yaiswa nedare roColorado inomira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare muTexas. Tichaenderera mberi nehurukuro iyi navo mangwana mangwanani. Muimbi wenziyo dzechitendero aimba nechikwata cheJoyous Celebration Eric Moyo ashaya kuSouth Africa nasi. Moyo anonzi akadonha achiimba kuSouth Africa kwakare ndokukuvara muEurope. Anga ave nemakore makumi mana nerimwe. Muna 2008 Moyo uyo akaberekerwa kuBulawayo akakunda mumakwikwi ekuimba eMnet Eastern Southern Africa Idols Contest. Akabva apuwa mukana wekutsikisa kambo kake kekutanga kanonzi This Is My Everything nekambani yeSony BMG. Nako kambo Jesu akanaka kubva kuchikwata cheJoyous Celebration tichiti zorora murugare Eric Moyo. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro yezororo reKrisimusi panguva iyo vakawanda vari kuenda kumusha kunofara nehama neshamwari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko pa 0012024650318. Sezongo hedi ya pera, regai timbotari samsuri na osu akare Pius Jamba wekubatwa nemhosva yekuponda muzvare Mo Blessing Ali vaive nhengo yebato rinopikisa Resistance Coalition for Change apo wachirango cheugara mujeri kwemakore makumi matatu. Mapurisa orambidza vatsigiri venhengo yeTripleC vaJob Scala kuungana. Muimbi wenziyo dzechitendero Eric Moyo ashaya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.